kuru dziro ii inobva kuna va Shepherd Tembo avo vanogara ku Marlborough muHarare. Vatembo avo vane makore makumi mana nerimwe ekuberekwa vakaremara makumbo ese. Vanofamba zvishoma nezvishoma vasingashandise madondoro uye vane mudzimai nevana vatatu. Vatembo vakagumira mugiredhi rechina kuchikoro vakazvidzidzisa unyanzvi hwokugadzira pamikova zvinoyevedza pamwe nekurima miriwo yakasiyana siyana yekutengesa. Pari zvino vatembo avo vanoshandira mumwe muchena vakaunganidza mari ndokutenga zvekushandisa zvakasiyana siyana zvekugadzirisa mikova nenzvimbo dzinotandarirwa. Vanoti vane urongwa hwekuti vabatane nevamwe vakaremara kuitira kuti vavambe kambani inopinzawo mabasa vakaremara. Vatembo vanoti vakapindwa nepfungwa yekutanga kambani iyi mushure mekuona kuti vakawanda vakaremara vari kushaiswa mikana yekusevenza pamakambani nekuda kweurema hwavo. Vanoti ivo vakatombopinda nawo nedambudziko iri vachitsvaga basa.
Vakandipindura mhinduro yekuti iwe unorwara, tingakupei basa rekaita sei pano? Zvakabva zvandiremera. Ndakabva ndatsvaka zano kuti ndoita sei kuti inini ndiwane chiuviri. Nokuti kukumbiraka nekushava zvinhu zvakatisiyanei. Ini ndafunga kuti ndizvishavire ini kushava ndega, pano kuti ndiende kuruzhinji ndichiita kupema kuti vedu wee ndirikumbira rubatsiro zuva nezuva. Ipapo ndovari kundiremera kuti aiwa kwete, isusu vakaremara ngatiiteiwo kampani yedu ichashevedzwa neruzhinji kunzi The Handicapped Project Center.
Vatembo vanoti vakaremara vanowana rukudzo neruremekedzo vakazviitira mabasa anovararamisa. Vanoti gore rapera vakasvika pakudzamisa pfungwa vaona kutsvinyirwa kwavaiitwa pamwe nevamwe vavo vakaremara. Vakabva vatangazve kunyora nziyo. Vane chikwata chavanoimba nacho kana uri musi wemugovera vasiri pamushando.
Nziyo iyi yakauya mushure mekuti inini ndaishevedzwa nezita rokunzi unonzi Wobbles. Ndabva ndabvunza inini ndikati aiwaka Wobbles zvinoreva kuti kudii? Zvikanzi naivo mhinduro yavakandipa inini vakandita ndi unofamba uchiwabvula. Ndobva ndakatanga inini kuti saka manje inini alright, panyika pano apa inini ndichayamurei? Ndopakazouya pfungwa kuti aiwa no, bheta ndizviitire ndega. Saka somweya ndakazouya pandiri inini yakangouya ise inonzi zvakangouya ndisingapfungire mwari munojamisa mubaro hauchapera kwandiri. Nenyaya yekuti panazomwa nziyo iyoyo ndakazoti mwari ndiwo vega vandinochemera, hakuna mumwe munhu andichemera kudzama ndawana project iyoyo yabuda.
Mudzimai wavo amai Ripisai Tembo vanoti vanovimba kuti urongwa hwemurume wavo hwekuvamba kambani huchabudirira kana hurumende ikavawanisa nzvimbo yakati kurei yekushandira vari.
Ai, ndinoyemura kuti munhu anobata zvakatosimba kudarika vasina kusimba. Chero kana mukaona mugadheni maanorima, hamumbofunga kuti ndiye anozviita izvozvo. Kana mukapinda mukati muchiona loni yaakajara, mumbozvifungidzira kuti ndiye akazviita. Zvokutoti varungu vari imomo vanotoramba kuti nezvaari zvaangambofanira kushanda basa rakadaiso. Kumba kwavo hakuna kana akambosvika kusekondari, asi iye vana vake wekutanga ari fomu 3 wechitu ari fomu 2. Uyu mudiki ndiye atakazoshayirawo mari kuti aendewo grade 0 nokuti mari yaanotambira kuno haisi kukwana ishoma.
Amai Tembo vanoti vakaremara vakazviriritira mune zveupfumi zvinoita kuti vasarambe vachitarisirwa pasi neveruzhinji.
Kana hama neshamwari dzambozvifarira kuroorana kwandakaita nemurume, asi vamwe nanhasi pavanokanzwa kuti taugara kuno kuHarare, vamwe vakutobhuyekana nazvo kuti nezvaari murume wenyu angashande basa rekuHarare, isi takasimba tichishanda muno mumapurazini ndavai.
Vanosevenzerwa navatembo vaGrant Clarkworthy vanoti vakaremara vanofanira kukurudzirwa kwete kudzikisirwa pasi.
What really struck me is when I came to visit my mother-in-law Betty.
Pese pandinouya kuzoshanyira ambuya vangu mai Betty Guild vanoshandirwa navaShepherd Tembo, ndinoshamiswa kuti murume uyo anozvifambisa sei iye akaremara kudai. Anoita mabasa nemazvo zvisingatombokwaniswi nevakawanda vasina kuremara.
VaClarkworthy vanoti vanovimba kuti vatembo vachabudirira muurongwa hwavo hwekukurudzira vamwe vakaremara kuti vazvimiririre.
My profession, I'm in tracking. I do vehicle shadow tracking.
Ini ndinoita basa rekushanda nemotokari hombe hombe dzinotakura zvinhu. Chandino ziva ndeche kuti andimbo fanda kaita zvinoita vatembo. Nekuti unyanzvi hwavo unotora makore akawanda kuti munhu azviite. Ngati zvikudzei izvozvo.
Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanoita mabasa ekuzviriritira vari muHarare, vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro. Vanoti pfungwa yavatembo yekuburitsa unyanzvi hwavo kuti vazobatsira vakaremara inopa manyawi.
Maonero andinoita ndeyekuti murume ane pfungwa yakanaka ari kuda kubuda mupfungwa yekuti vanhu vakaremara vanorwara vanoda kungochengetwa, anoda kuriritirwa bedzi. Asi kuti auya nepfungwa yakanaka kuti anoda kuratidza nyika kuti isusu takaremara kudaro tinogona kuita zvinhu. Kana tikapiwa mikana mukana yakazarikwa kwatiri tinogona kuzviitira zvinhu zvinobatika zvokuti vanhu vese vemunyika vanogona kuiyemura vachinge vazviona.
Sachigaro wesangano remadzimai ane vana vanononoka kufunga rechenga ose, amai Lucia Mambure, vanoti hurumende inofanira kushanda pamwe chete nevemakambani mukutsigira vakaremara vanenge vabuda pachena neunyanzvi hwavo.
Saka apa vane desire inoi murume wese yekuti a provide for his family azvishandirewo, because every man's need ndeyekushanda. Saka it shows kuti vane ma desire ne ma needs akangofanana nemunhu wese, asi chavari kungoshaya chete mukana wekuti vapiwo mukana yakainzanirana vakwanise kuriritira mhuri yavo.
Nyika dziri musangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose, United Nations, dzakaita chisungo mugore ra2008 chekutora matano ekupa vakaremara mukana wekushandisa unyanzvi hwavo zvizere pasina rusaruro. Zimbabwe imwe yenyika dzakatsigira chisungo ichi. Asi mamiriro ezvinhu muZimbabwe anoratidza pachena kuti vakaremara havasi kuwaniswa mikana yavanoshuvira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.